mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagomba vari kunenekwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinzivo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 57-56 iyo vasingagari ipapo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi.
Gwaro racho ndo rinonzi nechindevere amanyana. It's complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa. Mapurisa maintenance of public order inongo require kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munhike imomo.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaka rutsigiro musarudzo.
Zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita. Izvi ndofunga tinogona kutaurawo sekare sematarisiro anga achiitwa nekomishen, nekuti manambas avanga vakanyora tanga tichitarisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita. Tanga tichizoona zvekare zvingambidi zvakatisiyanesa nezvazvichisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyorisa kuzivota. Vamwe vachinzi mazitawa avako vanenge vachienda kunotarisa vachiona mazitawa asipo.
Masangano akazvimirira anobatsira mune zvesarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vameya veguta reHarare vaHerbert Gomba vakasungwa nezuro pavakaenda kumapurisa negweta ravo kunobvunza kuti sei mapurisa akange achivatsvaga pakupera kwesvondo. Gweta ravaGomba vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekuti muna 2018 pavaigara nevabereki vavo vakanyoresa nzvimbo yavo yekugara yavakange vasingashandisi uye kurega vamwe vatsigiri vebato ravo vachinyoresa kuvhota vachishandisa pamba pavaGomba senzvimbo yavo yekugara. Vankomo vanoti mapurisa anoti vaGomba vachamiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi chipiri.
vaGomba vari kunenerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinzivo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 57-56 iyo vasingagari ipapo. Zvinova zvisiri zvechokwadi nokuti ivo gove iroro vaigara pamba ipapo pamba pavabereki vavo vakazobva ipapo after my elections muna 2019. Ndozvinya mhosva yavo yekutanga. Mhosva yavo yapiri ndeyekuti kunonzi kune vatsigiri vavo vakaenda kunorejista kuziriki vachiti vanogara pamba pababa vavo. Naizvozvo vanonzi ivo vakaita electoral fraud kufailita section 37 subsection 2 paragraph e yeelectoral act. Asi vaGomba zvavanei nezvekuita nezvevanhu vanoenda vachinorejista vachiti kuti tinogara pakati. Vanhu vanenge kana zviri zvenhema vanhu vanofanira kunge vachibva pei vavo vacho vanonzi vakanorejista vachishandisa adresi yavaGomba.
Vankomo, nyaya yokuti ndakanyoresa kuti ndinogara pamba pakati ndikazotama kana kuti ndikazoenda pane ima adresi yakakosha sei, iri siriasi zvakadini pamutemo?
Chokutanga ndechekuti pane mhosva here, ngatinzwanei ipapo. Ndozvitokorora zvakare gore ra2018 vaGomba ala igara pa namba 5756 pamba papa bala ndipo palaka register kuti vanovotera vanhu ndipo palaka votera vanhu 2019 my elections atopfuura ndipo palaka zwana opao pachibana pokuti vanogara nomudzimai muri yavo ndipo palaka zoenda saka musha yakaparwa era ina kupaka hatingasviki pakunotaura kuti nyaya yakaomarara sei tisina kumbozvibvunza kuti musha yakaparwa here hapana musha yakaparwa tomboti kana pane mumwe ngana apara mhosva yakaita seiyoyo haisi nyaya yekuti munhu ungarara muchitoksi nyaya yekuti kwanzi wavhaireta maelectoral act aiwa fodo
nyaya iyi ichaenda kumatare rini
mapurisa vanga vachivimbisa kuti vanokwanisa kuenda kudare nawo mangwana asi hapana chatinoziva kuti vachabudirira here kana kuti vachamirira kuti inde kumatare nechitatu panopera 48 hours
tinonzwa kuti ivo vanga vachidavo kukwikwidza musarudzo dzamabi elections dziri kuuya idzi pane chichava tadzisa here
hapana chinovatadzisa nenyaya yekuti kamunenyaya yekumirira muchemuro idi watinawo munomu ndeyekuti munhu anonzi kusvika dare remhosva ramubata kuti ane mhosva anonzi aiwa iye anenge achakachema asina chipomedzerwa uye ngeda kukubatai muromo havasi kuda kukubvira vari kutokwikwidza
ivo vakadini havo nekuti tatambonzwa kuti pokutanga apa vanga vasingazikanwe kuti vari kupi vakasimba havo here utano hwavo hwakadini
utano hwavo pandavasiya mumaoko emapurisa vanga vari vakasimba chaizvo pavanonzi vakashayikwa munhu waitiza motokari dzaiva tsvaka dzisina matingati manumber plates kana vanhu vaida kuzvibudisa pachena kuti ndivani vari kuvatsvaka saka ivo vakabva vati aiwa yanga iri weekend ndobva vambotsvaka pokunozvichengetedza kusvikira nhasi yavamande ndokuzotsvaka kwetarauriga daiwa pane vanhu vandoda kunovari kuti vainonditsvaka handiitizozwa kumapurisa kuti ndiwo here vainditsvaka tikasvikawo zvechokwadi tikaona mapurisa ndiwo aivatsvaka
avo vange vari gweta revaimbove meya wekuta reHarare vaHerbert Gomba vaHarrison Nkomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano anobatsira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mune zvesarudzo eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center akabudisa nezuro gwaro rezvaakawana muongororo yavo muna kugadzi yezvesarudzo nekunyoreswa kuvhota kwevanhu munyika nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu vanoti uwandu hwevanhu vakabuda kuzonyoresa hwakadzika zvanga zvisingafungirwi vachiti pane zvipinga mupenyu zvakasiyana siyana kubva kunzvimbo imwe kuenda kune imwe vabobo Sibunu vati zvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasabuda neuwandu hwavo kunonyoresa kuvhota zvinosanganisa kutya mhirizhonga nguva yazvinotora kunyoreswa kushaya magwaro akakwana kuti vanyorese uye nekushaya nguva yekumbobva pabasa tabata vabobo Sibunu kuti vatiudze zvizhinji
ongororo yatanga tichiita takaitanga kubva muna February patanga kunyoreswa kwevavhoti tanga tichitarisa basa ranga richiitwa necommission kunyoresa vavhoti tichitarisa zvanga zvichiitwa nevezvematongerwo enyika tichitarisa zvanga zvichiitwa nevamatungamiri vematunhu tichitarisa zvekare zvanga basa ranga richishandwa nemaorganizations anoshanda akazvimirira oga tichiona kuti basa iri rinoita here kutsema kunyoreswa kwevavhoti kuenderere mberi zvakanaka
chii chamakaona vabobo Sibunu chimwe chezvikuru zvamakaona ndechipi
zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa necommission nekuti manumbers avanga vakanyorwa tanga kutarisira kuzoregista haasiriwo mabudiro aanga achizoita tanga tichizoona zvekare zvimhingampinyi zvakatisiyanesiyanei zvanochisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kunyoresa kuvhota vamwe vachinzi mazita avo havako vanenge vaenda kunotarisa vachiona mazita avo asiko vamwe zvekare tichiona kuti magwaro ekuti vanyorese sevavhoti vanga vasina saka ndoo vamwe matambudziko atanga tichiona nezvatanga tichiona tichizoona zvekare dzidziso yacho kuti yanga isina kunyatsokwanira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana kuti vange vachikwanisa kunyoresa kufoto.
Mataira nenyaya kuti vanhu havana kubuda nohwandu hwavo kuti vaende kunonyoresa. Chiri kukonzera chii chamakaona ipapa?
Rekisa njiti nyaya dzakasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzinokonzeresa kuti vanhu vange vachiona kunge sarudzo kana kuti kunyoresa kufota kunogona kunge kuchishaya basa. Tinogona kutarisa kutsaura kunogona kuitwa nevakuru vematunhu vachitora matiri ezvematongerwo enyika ivo vasingatarisirwo kuti vange vachidaro. Zvinoita kuti vamwe vafunge kuti saka zvavaroda kuedza kuita hazvina basa, saka regedza vangogara varegedza kunyoresa kufota. Tichitarisa zvekare vechidiki vanotarisa zvinhu zvakasiyanei-siyanei. Nguva yaunotora kuti unge uchinyoreswa kunenge kuchinyoreswa kwacho zvinenge zvichitarisirwa zvinenge zvichidiwa zvacho, zvinogona kuita zvekare kuti vechidiki vange vachiona kunge mukana yavo yekuzenge vachinzwikwa musarudzo dzachona dzinezenge dzabuya inogona kunge iri mishoma. Saka nekuda kwaizvozvo vanogonaona kunge kunyoresa kufota kusina nebasa rese. Tichizotarisa zvekare mabasa anoitwa nevanhu nguva nenguva dzavanenge vachienda kumishando inoita zvekare, ndokuti tikatarisa munhu wachiremba kana mukoti kana mudzidzisi dzimweni dzenguva, nguva dzaanobuda achienda kubasa nenguva dzaanodzoka nenguva dzinovhura vekomisheni nekuvhara, munhu iyeye anogona kushoya mukana zvekare wokutanga achinyoresa kufota. Saka toona kuti mikana zvekare iyoyo inogona kunge iri iyo iri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu ava huite ushoma. Zvaireva izvo kuti totarisa kuti vekomisheni pavanenge vachigadzirira matimetable avo kana kuti urongwa hwavo vanofanira kutarisa zvekare kuti vanhu vanowanikwa nguva dzipi uye vari panzvimbo dzipi panguva dzakafanira, so that vanowana mukana wekunge vachinyoresa sevafoti.
Zvinhu zvamakawana muongororo yese iyi muchazviendesa kupi? Uye iyo ZEC inoteererawo here zvinhu zvamunenge muchiudza pamusoro pezvinhu zvamunenge mawana muongororo dzenyu?
Chatatoita ipapa ndechekuti sekuuya kwayaita kune vatori venhau inenge yaendawo zvekare kuZEC kuitira kuti vazive kuti paongororo zvatakaita izvi ndozvatakaita se ndozvatakaona zvatinofungidzitarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe, vachibva vazvionawo semaonero anongoitawo pazvirugwaro ratatumira iroro kuti pane zvatakaona zvatitaura nezvazvo zvinosanganisira chero mhirizhonga dziri kuitika misangano iri kuitwa yekutsvaga rutsigiro mapato ezvematongerwo enyika varotsvaga rutsigiro rwemusi wa26 March. Tikutoona kutoti mhirizhonga inenge ichiitika ikoko iyoyo inoita kuti zvekare vanhu vatange kufunga kuti saka sarudzo dzacho dzichazouya nemhirizhonga yakadai, saka ina hazvingaita hangu kuti ndinyorese kufota. Sarudzo dzacho dzichazoita kuti mapurisa ange achikanda matiegasi kwatiri, saka zviri nani tisanyoresa kufota. Saka tinotoda kuti vekumapurisa vanoona nezvemutemo vaverenge zvekare zvatakanyora izvi vaone kuti pane zvavari kuita zvinogona kunge zvichiwedzerawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vatiri kutarisira huite ushoma. Nokuti vanhu vanenge vakutarisa kuti nokuti vechidiki vamwe vari kuyo vachange vachienda kumisangano iyo vachaona zviri kuitika wofunga kuti ndo zvatiri kuda kuzonopinda mazviri here, vanoona zviri zvinhu zvinenge zvisina kukodzera. Saka vemapato ezvematongerwo enyika ivo vezvemutemo kumapurisa edu kuZimbabwe Electoral Commission vanoona nezvesarudzo dzacho vatungamiriri vematunhu takanyorawo zvinoenderana navo kuti aiwo havatenderwi kuti vange vachitora matiri nezvematongerwo enyika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinoita kuti vanhu vave vatange kuona kunge sarudzo dzisina chirevo. Vekwarejistra vanopa zvitupa takavanyorerawo zvekare, saka totarisira kuti vange vachiverenga gwaro iri vachiteerawo kuti pane zvatataura ndezvipi zvavangaite kuti vange vachibatsirika vachinge vachibatsira vagari vemunyika. Vemapoka maorganizations akazvimirira oga takavanyorerawo zvekare totarisira kuti vange vachiona kuti ndezvipi zvavangaite kukurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachinonyoresa kuvhota vachichengetedza zvekare runyararo mukutsvaga rutsvigiro kusarudzo dziri kuya musi wa26 March.
Avo vange vari nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobus Bunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akabudisa gwaro rinotsanangura pamusoro pezvinodiwa kuti mapato aite misangano nevatsigiri avo panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Mugwaro rinozadza mapeji matatu rakasainwa nemutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati, mapurisa anoti mapato ose anoda kuita musangano anosungirwa kuudza mukuru wemapurisa munzvimbo yavanenge vachida kuitira musangano wayo kuti vanhu vadzivirirwe kubva kunjodzi dzingangoitika. Vanyati vati hazvivafadzi kuti mamwe mapato nemagweta avo vanonyora zvemanyepo kuvatsigiri vavo pasocial media vachiti zvinosiririsa kuona mamwe mapato achiita zvinhu zvisingabvumidzwi, vachiti mapurisa achaita basa ravo nemazvo kuona kuti vanhu vakachengeteka pamisangano iyi. Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemapurisa hazvina nematuro ose, uye mutemo hautauri kuti mapurisa ndiwo anopa vanhu mvumo yekuita musangano.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyana, it's a complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa. Mapurisa maintenance of public order inongorequire kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munhike imomo. Chinoshamisa pastatement iyi ndechekuti pane rimwe rally mapurisa akatiwo hawana ba ma adequate security arrangements, saka we cannot hold that rally. Asi parakazoitwa rally yacho iyoyo nehasha nenharo, mapurisa akauya akawanda chaizvo. So mubvunzo ndewekuti wakabva kupi kuti waikwanisa kuuya wakawanda kuzostopa rally? Kana kwakuya kumisa rally rewecc wanoya neforce yakasimba chaizvo, mawater tanks nemapurisa, matrucks anenge akazara mapurisa. Asi pamusangano pachiwo wakambengwa ati haungaitwa va ngekuti hatina vamandike masecurity arrangements. Chimwe chinhu ndechekuti vanhu vanokumbira kuti waite rally vanotaurira mapurisa kuti vakuita rally ndiwe it looks like ECCC yega wezano na wamunzura wanoita rally nguva yega yega yavanoda, hawapuhwe clearance yemapurisa. Saka statement yemapurisa iyi haina basa ba, hapana zvainotaura.
Vanyati vataurawo kuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ava kuda kuita zvehasha panyaya iyi, munozviona sei? Zvingaitika izvozvo?
Varikureva bato rimwe chete ba, rimwe chete rega reCCC. Vanhu weCCC wakarambidzwa kuti waite rally yavo pasina chikonzero chiri credible. Waita ndo inonzi defiance campaign iyoyo. Saka varikurevawo nekuCCC. Vanhu varikutyora mutemo ndo mapurisa vachiwo. Hawana mararamiro yekustopa nikima rally. Rally yekugoko yaunga wanzi musawe ne more than 100 people. That is illegal. Saka wekugoko kwakauya ari kuma thousands. Saka wakauya wachizostopa wazwanzi matyora mutemo. Hapana mutemo unoti kunofanira kuita vanhu wakawanda wakawanda zvakadini. Saka ndikuti statement yacho haina muchindewe tinoti ngamanyala haina senzi ba, hapana zvainotaura. Iri kungoedza kuvharira ndiye program yemapurisa nezanu vanoshanda pamwe chetepo rekurambidza ndiye weCCC kuti waite ngima rally dzavo. The day before rally yekumarondera vanhu wezanu waiita makaa rally dzavo, wakaita rally hawana hawana kukumbira hawana kumbonotifaya mapurisa ba, hapana zvakaitwa kwavari.
Vanodzidzisa zvekutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Tina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati sezvo kwangi kwadoka. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo pamusangano wavakaita paCholocho Business Center neZuro kuti kugadzirisa nyaya yegukura hundi ndicho chezvimwe zvinhu zvokutanga zvavachaita kana vakakunda musarudzo. Vachiti vakuru mubato reZanu PF havana hanya nekugadzirisa nyaya iyi sezvo vari ivo vakakonzera nyaya iyi. zimlive.com rinoti mapurisa matatu nemumwe mushandi wezesa vakasungwa nezuro baba tambo dzemagetsi kana kuti copper wires mupumula east kublawayo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tiko tanyanyiwa chamunorwa ndimu South Africa ndiyango ponjikere zangu pamusoro kemasangano akafanana nesadak neau kuona kwangu masangano ya they are useless. I don't know kutoda kumirira here kuti paite bloodshed muzimbabwe especially mapolitical violence ari kuitika vachiona vachidya zvinokoreza kuchena kuti Africa tiaramba tiri kumashure ukaona munhu angave mutungamiri wezimbabwe zambia musouthern africa macho atadza ngatiwane vanhu vane magatsi zvaita mutungamiri webotswana aibva ataura ipapo iye nikama kuti zvazviite mutabe watadza ikozvino zvikazarisa muno South Africa vanyerera nastiro remaposta kunyara iye animbori chairman idhemoment musadhaki political whatever ndiani andega kukonde mazivizizi pachena zvakadaro chichangoitika muzimbabwe ya muchada civil unrest bhozi bekause ine zvichasvika nguva yekuti muruzhinji rwezimbabwe richada kujairirwa zviri kuonekwa chero nembavha yakawanda kuti muzimbabwe muri kutongwa nemasoja vazviri kudiwa nevanhu vakazvipinza pachigaro vechitsotsi vakauraisa mugabe nestiresi
makadiko studio sezvenhu ndodawo kutaura zviri kutaurwa nevanhu vezanu pf vari kuti parali yavachamisa yekublawayo kuwhite city yanga isina vanhu ndofunga vakakanganisa kuvona vakaona vanhu vaiva navamuhadhi kucholocho vasingasviki 200 ndokuda ndova vanobvira kuwhite city kwakwakazara kuti pa nevanhu vachamisa ndivo vane vanhu vose vemuzimbabwe kusanganisira mazanu pf anonyepa nokusha kurohwa vachingoinda vachiti tiri vanhu vezanu ndeve ccc yavo ndeva vachamisa vanhu ivavo kuwhite city kwakwakazara chaiko zvokurevesa asi kuna vamuhadhi uku kwavakatosha ivo kuinda kwakune vanhu vasingasviki 200 uku kuda ndo kwavanoreva kwete kwaiva navachamisa kuna vachamisa kunozara zvavanozouraya vanhu vanenge vachivaurayirei handiti vanoziva kuti kuna vachamisa ndo kunouya vanhu kugoku handiti vakaita zvokuvambidza vachamisa kuti vataure nevanhu vachamisa munhu wevanhu ndo muridzi wevanhu muzimbabwe muya ndivo purezidendi wevanhu ngavasazvinetsa mazanu pf havana vanhu
pastudio 7 pastudio 7 pastudio 7 yapo makadiko vatereri vese nevashamarari vestudio 7 vana mukoma vana bhudhi yapo vana sisi vacho vese vashamarari ndokukwadzai nemufaro ini ndiri pano pafree state ya ndinoda kufara nemamwe mashoko andinonzwa akanaka bhozi zvakanaka tozvitsigira zvamashoko akanaka anotsigirwa kusiri kuti tinotsigira vanhu vacho vanhu aite tisingadi kuvaona asi kuti jetere chida chi mashoko avo akanaka ndokode kungofara nemashoko akataurwa neachiwenga ekuti hatidi violence hatidi violence kana munhu wechikambena anofanira kukambena zviri pachena uya uya asingadi kuine anhu anofanira kunyatsokuona kuti hazvisho vanhu haandidi mukana ndiri kupuwa sanhu adi haandidi zvinondifadza maningi ndotsigira zvangu bato raneusinchamisa vcc ndo kwedu zvivakomana ichidoko nekuti hatina mabasa kaizvo hatina basa iko zvino titori uno mhiri kwetinotoshungurudzwa tichitotiza apa hei pakaoma manza here pakaoma but ndinofara nemashoko achiwenga totongozviziva kubva muhistory kuti the role of the army was to maintain peace and to defend the state not kuuraya vanhu hazvisizvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro muvuro vamiri veAmerica neveChina vakaita musangano mukuru muRome unonzi wakaita maawa manomwe. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica vaJake Sullivan vakaita musangano nemukuru weChina wezvekudzidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Musangano uyu unonzi unokosha muzvinhu zvizhinji kusanganisa hondo iri muUkraine nezvimwe zvakaita sekuda kweChina kutengesera Russia zvombo zvehondo. Tabata vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvizhinji.
Chinhu chiri kuitika ndechekuti izvo America sekuvimbisa kwayakaita kuti haisi kuzopinza masoja ayo muUkraine kuti arwisane nevaRussians. Tinoona kuti pari zvino ndozvavachiri kutevedzera izvozvo. Asi on the other hand, tinoona kuti America nemasahwira ayo ainotyidzana navo avo vari muNATO vari kuzama kuona kuti vangabatsira sei Ukraine vachipa zvakaita zvombo chinhu chinoita kuti zvibatsire masoja eUkraine kurwisana neRussia. Asi iyo pachayo America haisati yapinda mukati nehondo iyi.
Munoona sekuti pane njodzi yokuti hondo iyi icharamba ichienderera mberi ikatobuda muUkraine.
Panogona kuita dambudziko iroro pakuti mazuva aperawo Russia yakaataka base riri very close kuPoland, zvokuti vanotaura vanoti izvo Russia ikaita mistake yokuti inobomba kana kuataka any other country iri mubato reNATO. Asi anova avo aimbori makatri dzaityidzana neRussia vakabuda pakaparadzana Soviet Union. Izvozvo zvinoita kuti ana America, vana Britain, France, Germany vazopindira muchitsidzirano chavo cheNATO chokuti mumwe weNATO akangoatakwa naanybody zvake vamwe vose vachapindira. Saka tinoona paine dambudziko iroro, asiwo tisingazivi kuti neRussia vaPutin vangazviita here izvozvo kuti vangaataka another NATO country, nokuti vanenge vachitoziva kuti vanenge vadenhana nezvakawanda.
Nhasi tanzwa zviri kutaurwa kuti Russia yakumbira China kuti ibatsire nezvombo. Pane chii chamunoona panyaya yakaita sei, Dr. Machekano?
Inyaya yatinoona kuti China mamiriro ayayakaita ndeyekuti iri kusapotana neRussia. Izvi zvinobvira mukuwirirana kwavakaita vakasaina samaagreement just 3 weeks before Russia yapinda muUkraine. VaPutin vanga vari kwaitanga maolympics kuChina uku maspecial olympics. Saka vanhu vari kufungidzira izvo kuti mukuru weChina akanga audzwa navaPutin ikoko kuti ndo zvinenge zvichaitika kuti anenge achapinda muUkraine. So tinoona isu kuti China iri kusapota Russia, and izvozvo zvinoratidza kuti zvinhu zvinogona kuipa kana vana China vakange vakupindira. Pakupa zvombo kuwirirana kwenyika dzakadaro, asi ndofundinoona sekuti igwara risina kunaka.
Avo vange vari vanongorora zvamatongerwo enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Masangano akazvimirira anobatsira nezvisarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.